Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti yadaidza America, Britain, Russia nedzimwe nyika nemasangano ekunze kuzoongorora sarudzo. Tine hurukuro nevari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika Dr. Gwinyai Muzorewa veThe UANC. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti vadaidza America, Russia, Britain, nyika dziri mugungano reEuropean Union nemamwe masangano akazvimirira oga ekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo dzichaitwa muZimbabwe musi wa23 nyamavhuvhu. Asi vamwe vanopikisa vari kupinda musarudzo idzi vakaita saDr. Gwinyai Muzorewa veThe UANC vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC nekuti hazvina kujeka. Asi vamugejo vanoti vari kudaidza vaongorori ava nekuti hapana chekuvanza. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabata Dr. Muzorewa tikatanga nekuvabvunza kuti sei vapinda musarudzo idzi.
Vamuzorewa mutungamiri anoshuva Mwari. Mwari ane mitemo yakatinakira chese. Saka ndiri mutungamiri waMuzorewa handi wekuti ndakaenda kuchikoro chete asi kuti ndinoimba nekutungamirwa naMwari. Mwari ndiye akapa King Solomon mazano akatonga zvakanaka. Ndiye mazano arikudikana kuti nyika ino inge inawo. Uyezve waMuzorewa ava munhu asina kumbonge akapinda mune njenge njenge inoitika munyika munomu yehuori nezvakadaro izvo.
Iko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya, dhora riri kuramba richishaya simba, vanhu havana mabasa. Ndezvipi chaizvo zvamunoda kuti muite kuri kuti masarudzwa kuti muugadzirise matambudziko iyaya?
Ya, chinoita kuti munyika muno mushaiwe mabasa kana kuti zvinhu zvichishata saizvozvi sekutaura kwamuri kuita kuti mitengo yezvinhu iri kukwira ndezvekuti nyika ino inoda rule of law. Rule of law inoita kuti vanhu vese tinge tiri pasi pemurao. Murao unenge wakasetwa neparamendi yeZimbabwe. Zvino iye zvinoizvi muZimbabwe munenge musina rule of law. Kana musina rule of law kutaura kuti hakuna chakanaka chinenge chichiitika. Zvino isusu kana tichipinda emphasis yedu ndeyekuisa kuti munhu wese ari pasi pemurao. Zvichireva kuti manjestas anosungukawo kuuya muno kuzoita basa ravo vachiziva kuti kune murao. Hapana munhu anoita zvinhu zviri kunze kwemurao akarega kubatwa naizvozvo kana kuti kuiswa panzvimbo yekuti zvigadziriswe. Rule of law inoita futi kuti kana dzimari dzinenge dziri kushandiswa muZimbabwe munomu dzinge dziri kushandiswa munzira yakanaka. Accountability netransparency zvinhu zvinenge zvichidikanwa nekuti ma business people ese anga kuti tsinda yao inge yakachimbidzika.
To tarisa unyaya kuti bato renyu harina nhengo dzeparamende dzakati wandei nemakanzuro. Saka munozotungamira sei nyika imi musina nhengo dzeparamende dzakakwana?
Ma member eparamende edu atinge tinawo hazvina mhosva kuti vari kuopposition kana kuti vari kuruling party. Yai inenge iripo ndeyekuti tinenge tichiisa mitemo yakanakira munhu wese. Hazi kuti pane munhu anganga ari muparamendi kana ari kuopposition kana ari kuruling party angapokani tikati tada kuisa mitemo yekuti kuve ne good quality education kana kuti tirambe kuine free healthcare. Hapana munhu angazvirambe izvozvo. Nyaya yekuti aunge uri president vamwe maMPs ako ari mashoma yakanaka nekuti it's not about government. Haisi yekuti zviitwe zvatinoda isusu vemusangano wechete. Government yekuti government zvinoda kuita hurumende inomirira vanhu vese zvido zvevanhu vese.
Totarisawo zita rebato renyu Dr. Muzorewa, vamwe vanoti pachitariswa nhoroondo yekurwira kuzvitonga kuzere Bishop Ebel Muzorewa Mushakabvu havana kunyatsobata basa zvakanaka zvekuti zvinogona kukanganisa bato iri vachiti vaidyidzana nevachena kuma
1979. Vanhu vazhinji vakapiwa information nehurumende yaitungamirwa namuchakabvu Robert Mugabe. Vaipiwa information yekuti vasagashira utungamiri waBishop Muzorewa nekuti iye Muchakabvu aida kunge ari yemutongi asina umwe anotikisana naye. Nyaya yekunzi hanzi Muzorewa aibvwanana nevarungu inyaya inoitwa iri kutaurwa zvisizvo. Muzorewa aida kuti titonge nyika titonge ngeno kubva kune varungu for sure. Ndini wa akave mukuru wekutanga kuti murungu abude mustate house muchipinda munhu mutema.
Dr. Gunyai Muzorewa vanotungamira bato redi UNC uye vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa 23 Nyamavhuvhu vanga vari parunare muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Hakuna chinoramba vana veZimbabwe vakavhota neuwandu hwavo vasavhote vachitarisa chiso chemunhu, ngavavhote vachitarisa zvakamirira munhu iyeye. So yes, after I win in court about 87 of our MPs, after I beat them in court, which I am going to do if it is a free and fair hearing, we are going to give ZANU-PF a drubbing in this election. So yes, the ra is going to come.
Mwe wavanu ava, Muzare Chido Munyemwe, vano tivaka vumbu kazwe kubabatu wani mubunzo wekuti vanu vaizo votere ipasa rizu.
Musa kanganwe kuterera urukuro yedu nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora Mangwana.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chirimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Kanzuru yeHarare inoti Ino tinyaye kufungidzirwa kuti pane vamwe vaitengesa zvinodhaka mugwagwa kuAshton Park muHarare ndiyo yakapa kuti mapurisa ayo aputse zvinhu zvevanhu vanotengesa mugwagwa nemusi wechishanu. Asi vakaputsirwa zvinhu vari kugunun'una zvakanyanya. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo ashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe wavanhu ava, Muzare Chido Munyemwe, vanoti vakagumbuka zvekubva vatova nemubvunzo wekuti vanhu vaizovhoterei pasarudzo dziri kuuya.
Tapadzirwa matakishopu, apa tiri munguva yekuda kuvhota, tinovhota sei, vana vedu vari kufa nenzara, vanhu vari kuziva zviri kuitika munyika, muna kana hatina kana chekubata, hakuna mabasa, ndo mabasa acho. Vana vakavhura matakishopu, vamwe vari kugera, vamwe vari kuita sei, vari kuita zvemagasi, but tese tapadzirwa, hakuna kana ari kukwanisa kurarama. Izvozvizvi, hamenoti tichaita sei, vana ivavo vanorarama havo. Toita sei.
Murume aiva nechitoro chemumugwagwa chakaputswa vatonderai pande vakati zvitevera kuputswa kwechitoro chavo hakuna chichavapa mari yokubhadharira dzidzo yevana vavo.
Takutoshaya toita sei vana vakutoregedza kuenda kuzvikoro nokuti hakusina kukutora mari. Vaida kuti toba iyo toita sei saka zvitoziva kuti vada kuti tiite sei.
Amai tandavarai zimwe vakati ivo havana kupiwa yambiro yekuuya kwekanzuro kuzoputsa misika yavo.
Saka isusu tasina kumbobvira tapiwa notice yekuti tiri kuuya. Saka tazongoona kanzuro yakutouya ichipwanya zvinhu. Senge nini pangu panapa icho. Tatovakumbira ndikavapa $10. Ndavapa $10 kudaro menoti wakonana pachipa kupanana mari kwavo kubva ndipwanyira zvinhu izvo.
Vamashalutenge vakatiwo kanzuro inofanira kutanga yadzivisa veruzhinji isati yapinda muhurongwa hwavo hwekupunza zvinhu nezvivakwa.
Kana waino plani dzatingatotowo pamwe dai waita dzimwe plani wotsvagirawo nzvimbo dzekuti mavhenda ngavachienda apo emubloomingdale macho mesi kuzi havana kumwe kwavanoraramira.
Asi mumwe mudzimai anotengesa zvinhu muAshton Park vakati mhosva vanoipa vamwe vagari avo vavakati havadi kuona vanhu vanotengesera pedyo nedzimba dzavo.
Rodhi yese yaputwa, rodhi yese handizvisei vaputa rodhi yedu inochete kune kusina kuputwawo.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende havana kuda kutaura kuti sei vasina kuyambira vanhu ava.
Kanzuro yeguta Harare inokoshesa chaizvo avo vanotengesa, asi kutengeswa uku kunofanira kuitwa zviri pamutemo. Kanzuro yakabva kuparura yavanoti hatinoti SMEs policy iyo ichatungamira kutengesa kwavo. Kutengesa hakungoitwi nzvimbo pese pese, guta rinofanira kugara rakachena, asi tichange tichivaka misika imwe inosvika 150,000 yekuti takaona kuti vanhu vawanda vari kurarama nezvekutengesa izvi.
Ukuwo mumiriri wekanzuro yenzvimbo iyi vaDanford Ngadziore vakati ivo kutengeswa kwezvinodhaka ndiko kwakakonzeresa kuputswa kwemisika.
Zvakandiri kuita pane masenders aidistributa madrugs mutoriro nezvimwe zvakasiyana siyana nezvimwe zvinozotumbwa kana muchiuziya. So vaidistributa zvanga zvakuafekta vana vekuzvikoro kusangana kumaranata secondary school Tinode High Mayborne Girls High nevamwe.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObei Shaba vanoti mukusvika mukuvira kwezuva nezuro vakanga vasati vatambira shoko rekupwanywa kwemisika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamwe masangano ezvitendero asingatenderane nenyaya yekuti madzimai nevanasikana vabvumidzwe kubvisa nhumbu zviri pamutemo muAmerica anonzi havai kuenda kuAfrica kunokurudzira nyika dzine makristu akawanda kuti dzisatendere nyaya yekubviswa kwenhumbu. VemuAmerica ava vari kuita izvi mushure mekunge dare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court rapa mutongo wekuti kubvisa nhumbu hakusi pamutemo. Asi mutongo uyu unonzi wakakatyamadza vanhu vemuAfrica vari kuda kuti zvibvumidzwe kubvisa nhumbu zviri pamutemo nekuti Africa ndiyo inonzi ine nhumbu dzakawandisa dzinobatwa nemadzimai asingadi kana kuti asina kugadzirira zvinova zvikamu makumi manomwe nemanomwe kubva muzana kana kuti 77%. Nyika dzakaita seMalawi hadzitenderi kubvisa pamuviri, asi dzakaita seBenin neNigeria dzinobvumidza kana upenyu hwaamai huri munjodzi. Kusa tenderwa zviripa mutemo uku kunonzi kunopa kuti mamwe madzimai apedzire abvisa nhumbu nenzira dzinopinza upenyu hwavo munjodzi vamwe zvikamu gumi nezvitanhatu vachizoguma vafa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nezuro Nahel mukomana aive nemakore gumi nemanomwe ekuberekwa akapfurwa nemusi wechipiri akafa nemapurisa muNantes kuFrance akaradzikwa. Rufu rwaNahel aive nevabereki vanobva kuMorocco neAlgeria kwakakonzera kuratidzira kune mhirizhonga mukati munyika iyi. Vari kuratidzira vari kuti mapurisa emunyika iyi anoita zvesarura ganda. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
ini ndaitwa Boris Mugoti, ndiri president weZimbabwe National Students Union.
Mukoma Boris, tanachida kubvunza kuti zvinhu zvamira sei kune nhengo dzesangano renyu rezinasu dzakasungwa dziri mutirongo.
Pari zvino nhengo dzeZimbabwe National Students Union dzakasungwa mumwedzi wapfuura. Nhasi wakwanisa mazuva ano kwanaiwo kuita 44 wari mukati metirongo kana kuti mujeri. Zvimwe zvinhu zvinotirwadza sevanhu vanomirira konzero dzevadzidzi kuti mukati nenyika yeZimbabwe udzvinyiriri hwasimuka kusvika pakadai. Zvinove zvinhu zvatisingatarisiri kuti munew dispensation yakauya ichiti yauya kuzochinja zvinhu inonge ichinoita zvinhu zvakadai kudzvinyirira vadzidzi vasina mhosva yavakapara. Zvinhu zvinotirwadza kuti vakaenda kumagistrate court vakanonyimwa bail. Nemusi wemuvhuro kana kuti musi wechipiri tikutarisira kuti nyaya yavo inge ichinopindawo muhigh court, uko kwatine tarisiro yekuti vachanopiwa bail okwanisa kutongwa chibvakumba.
Vadzidzi ava vari kuchengeterwa kupi chaizvo?
Pari zvino vakomana vanokwanaiwo kuita 5 vari kuHarare remand prison. Musikana mumwe chete anonzi Gamuchira chaBurumunda ndiye ari kuSkurubi maximum prison. Zvinhu zvinorwadza tichitarisa mararamiro avari kuita vari mukati metirongo. Ari kuchema nyaya dzemabatirwo ari kuitwa, nyaya dzechikafu, nyaya dzinonetsa, kunyange zvokufuga chaizvo mablankets inyaya dzakaoma. Pari zvino ndo zvekuita kuti titi vanofanira kunge vachibuda, nekuti havakodzeri kunge vachisangana nezvinhu zvakadai. Havazi vapari vemhosva, havana mhosva yavakapara, nokudaro havafaniri kunge vachishungurudzwa semashungurudzirwo ari kuitwa.
Asika hurumende inogara ichitaura kuti haipindire pane zvinoitwa nematare, ichitiyo matare akazvimirira oga.
Zvingangodaro kuti vanobuda vachitaura maonero akaita sevayo, asi mune zviri kuitika zvatiri kuona zvichiitika zuva nezuva zvinoratidza kuti hurumende ndiyo iri kuita zvese izvi. Kana tichitaura nyaya dzekudzvinyirirwa kwekodzero dzevanhu, kutanga kutosungwa kwakaitwa nhengo dzeZimbabwe National Students Union vanove vamwe vedu vari mukati metirongo kutaura kwatiri kuita, ihurumende iri kuita zvinhu izvozvo. Inyaya yeudzvinyiriri huri kuuya muutungamiriri waEmerson Mnangagwa huratidza kuti hausi kuda avo vanotaura zvisingaenderani nezvavanoda, kana kuti vose vangange vachimirira kodzero dzevanhu havasi kufanira kunge vachitaura. So kuti tinge tichiwana hurumende ichitaura kuti haina chekuita pakudzvinyirwa kwevanhu mukati menyika yeZimbabwe dzinenge dziri nhema.
Nechikonzero chei muchidaro, mungapa muenzaniso?
Nekuti hurumende ndiyo iri kuwanikwa iri pamberi panyaya dzekudzvinyirira, vangava vari wemaopposition political parties kana mahuman rights defenders kana kusanganisira nemastudent leaders. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nehurumende, ende zvinhu zvatinotsutsumwa nazvo zuva nezuva kuti dai zvange zvichinosanduka. Tichichema zvekare nevanhu veZimbabwe kuti patiri kuenda kumaelections vange vachinovhotera vatungamiriri vanonzwisisa kukosha kwekodzero dzevanhu.
Vadzidzi ava vakakwanisa kunyora bvunzo here nekutika vakasungwa panguva yavainge vogadzirira kunyora bvunzo?
Vakomana ava vashanu havana kukwanisa kuti vange vachizonyora bvunzo dzavo. Gamuchirai Chaburumunda ndiye akakwanisa kuti ange achinonyora bvunzo dzake, asi achingobuda achipedza kunyora zamanishoni rake rekupedzisera ndopaakabva asungwa.
Izvi hazvizoodze mwoyo here vadzidzi kuti vanosungwa voendeswa mujeri votadza kunyora bvunzo? Munoona vachizokwanisa here mune ramangwana kuti varwire kodzero dzavo?
Ndinodonzo rehurumende kana ichiita zvinhu zvakadai kuti inge ichishishidzira vadzidzi vose kuti vasawanikwa vachinopinda muactivism. Asi pari zvino tarisa mamiriro azvakaita, vadzidzi vese vatione kutsutsumwa kwakanyanya, uye mune hasha dzatozara muvadzidzi nekuda kwekudzinyirirwa kuriitwa kodzero dzevadzidzi. Vadzidzi vakawanda vakutouya pamwe chete kubatsana kuti varwire kodzero dzavo.
Tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakanaka, tinotenda.
Aiwa vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichiita hurukuro nevechidiki, tichitarisa zvavari kuita nezvavanosangana nazvo muupenyu. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi simbarangu, simbarangu, yesi simbarangu, munodi patira.
Maakadiniko vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuva nemi muchirongwa chedu chanhasi. Tisingapedzi nguva, ngatiwei mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu. Maakadiniko uko?
Makadiko mukoma Tanonoka Wande pastudio 7.
Ndiripo hangu mukoma, ndimi ani, muri kupi, uye mubvunzo wenyu unotii?
Zita ndinonzi Muparidzi Nyama, ndiri ku Cape Town. Mukoma Tanonoka Wande, ndine mubvunzo wandinawo pamusoro pekunamata. Munhu anofanirwa kubhabhatidzwa rungani, nekuti munhu anonzi kana achinge atendeuka anofanirwa kubhabhatidzwa. So munhu anofanirwa here kugara achiti akagara-gara obhabhatidzwa, akagara-gara obhabhatidzwa? Uyezve tiri pakubhabhatidzwa ipapo, munhu anofanira here kuti obatwa musoro, onyikwa mvura, oburitswa, onyikwa futi oburitswa, onyikwa futi oburitswa? Anofanirwa kunyikwa mvura rungani kana kuti ameno kuti kangani? Ndinodawo kuti ndibatsirwe nevashumiri veshoko raMwari. Mubvunzo uyu unotaura pamusoro paJohani. Johani anotaura kuti ndinokubhabhatidzai nemvura. Zvinoratidza kuti kubhabhatidza kwaiita Johani kwakasiyana nokubhabhatidza kwakazoitwa naJesu. Jesu akauya akati, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. So munhu anofanirwa kubhabhatidzwa rungani paupenyu hwake hwese kana ava agamuchira Jesu. Munhu anofanirwa kunyudziwa mumvura rungani kana achibhabhatidzwa.
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro. Maakadini kwomufundisi Mukoriro?
Kwazwai, kwazwai mukoma Tanonoka Wande, kwazwai vateereri, notenda nomukana, Mwari ngavakudzwe. Tine muteereri Muparidzi Nyama vakabvunza mubvunzo kuti munhu anganyikwa kangani mumvura uye upenyu hwake hwese anofanira kunge anyikwa kangani?
Vazhinji vangadavo kuziva mhinduro iyi, mufundisi Mukoriro.
Tikatarisa nyaya yebhaptizimu, vara rekuti bhaptizimu rinobva pavara rechilatini rinoti bhaptiso, zvichireva kunyikwa muviri wese mumvura. Pasa Bhaibhuri shoko raMwari kuna Matiyo chapter 28 verse 19 rinoti, naizvozvo endai munoita vadzidzi kunyika dzose, muvabhabhatidze muzita raBaba romwanakomana raMweya Mutsvene. Ndoda kuti vateereri vanzwe kuti zvanzi muvabhabhatidze muzita, kureva kuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene vane zita rimwe chete, vanoshandisa zita rimwe chete. Uye mukaenda kunoverenga kuna Philippians chapter 2 kubva paverse 9 kusvika paverse 10, Bhaibheri rinoti kune zita rakapiwa kubva kudenga, kune zita rakapiwa kubva kudenga, uye zita iri ndi Jesu, rinoti madzese anorifugamira ndimi dzese dzinopupura kuti Jesu ndiye. So zita rimwe chete ratakapiwa kubva kudenga. Zvakare ukaverenga mabasa apostori chapter 4 verse 12, inoti hakuna rimwe zita ratingaponeswa naro kunze kwazita raJesu. Zvakare Jesu achitaura navadzidzi vake nyaya iyi yekuna Matthew 28, Peter aivapo. Zvino Peter uyu kuActs chapter 2 verse 38 ndiye unozoudza vanhu kuti kana muchinge matendeuka munofanira kubhabhatidzwa muzita raJesu mumwe nemumwe wenyu kuti mugoregerwa zvivi. Saka tinoona kuti Peter akanzwisisa kuti number 1 zita raMwari Baba, Sara, Mwanakomana nevamwe mutsvene i1, uye akanzwisisa kuti zita iri ndiJesu. Nokuti vazhinji vakanga vachitora nyaya yekubhabha yekunyika vanhu mvura katatu, vaitora pakuti mazita matatu. Zvakanaka kuti muzive kuti zita nderimwe chete rinova zita raJesu. Uye zvakakosha kuti vanhu vazive kuti kana tichibhabhatidza tiri kubhabhatidza muzita raJesu. Saka muupenyu hwedu hwese tikatendeuka tinofanira kubhabhatidzwa kamwe chete, tikatendeuka tinofanira kunyikwa mumvura kamwe chete, nokuti Bhaibheri riri kubudisa kuti isu tiri kubatanidzwa nerufu rwake paverse 5 weRoma. Asi ini ndoda kukurudzira vatendi kuti zvakakosha kuti tidane kuzita rake, nekuti Bhaibheri rinotikurudzira kuti tidanai kuzita rake. Avamudanwa kuzita rake havanganyadzisi. Tinofanira kudana kuzita rake. Mari ngaakudzwe, tinotenda.
Nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Silvanus Mukoriro, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Munotiko vateereri, tumirai maaudio emibvunzo yenyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nhasi yanga iri saruraude kune vatsigiri vemitambo yakasiyana-siyana sezvo kwanga kuine mitambo yakawanda. Ngatinzwei nezvemitambo iyi kubva kuna Michael Kariati.
Zimbabwe yarohwa nemawikets mapfumbamwe, ndokusara ine mutoro wakaoma wekurova Scotland nechipiri kuti ikwanise kubudirira kuenda ku-2023 World Cup kuIndia. Machevrons angafarira kukunda kuti awane tikiti reWorld Cup iri zvisina kushupikira, asi mawikets avo adonha nechimbi-chimbi kutanga Joylord Gumbi, Wesley Mandevere kuchizoya Craig Evan mumaova matanhatu ekutanga. Kukunda uku kwapa Sri Lanka tikiti rekuenda kuWorld Cup, asi mutsigiri wemachevrons vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe ngaikanganwe zvaitika nhasi neSri Lanka.
Kurohwa kwataitwa nhasi uku kwavo zvakutoda kutoti isusu tinenge takatokwinya paScotland kuti tikwanise kuti tichikuenda kumakwikwi ekumberi.
Izvi zvakafananawo nemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iyi yaendererawo mberi nhasi mushure mekudzoka nezuro kubva kuzororo remasvondo maviri. Highlanders yadzokera pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Capes United 2-1 muBarber Field Stadium. Asi nhasi nyaya ndeyokunda kwaita Dynamos, iyo yarova Black Rhinos 2-1 nemapenarit maviri muBarber Stadium. Rhinos yanzi yambobuda munhandare mushure mekunge Dynamos yapiwa penarit yayo yekutanga. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Triangle 2 Cranbourne 1, Herentals 2 Simba Bora 1. Mumutambo wetennis, mutambi wemuZimbabwe Benjamin Locke apotsa mukombe mukuru weMedellin Open mushure mekurohwa mufinary 2-0 na Patrick Crepson, Wake USA, ne Zuro Maneru. Lok, aruku kukwiza, makundanu makuru, AATP Challenge, umo, arugazira zekare, kumirira Zimbabwe makwikwi Davis Cup. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Tasuka kumagumu wa ichirongwa chedu ndokusia emina Gips Dube munaudze Isindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, yesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 wokuFebruary. Endabeni zethu namhlanje.
Number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from
Our Kankase, Ibanda le ZANU PF liti uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo njalo letwala leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe uMongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke siloko siqinile njalo siyaphambili kasibuyela emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse okuthi yena lisukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asiklangileyo. Yiyo vele injongo esingayo. Sishiyele labanye esinikisayo labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Nakasiwasona amakhiwa sithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African term.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uya kwaZwevu ngithi on record kulo muntu othungamele ibandla esiphikisayo ethi yena kusasa mayeshatha umbuso sazokugcwela amakhiwa laphana sokugcwela amakhiwa laphana. Siyasithi iZimbabwe ilizwe labantu kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnotho ngala uhambi kahle po abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuZulu sikhalele abantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuya idaza deliberate ploy ngoba idola umuntu ulengakalikhulule uthi liye ku-willing market willing, i-willing buyer willing seller, uyakwazi between you and me belikubo-900. Licansile lethusa lazirazi nakubo-8000 but kathesi mina lawo masi sima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola seliku-6000. So kuloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market, we have a speculative market. We are a market full of arbitrageurs and speculators. Pamati alevona umtu ule kulula. Pati sebefuna ukulithokoza idola. Pati kweshule ngoba nabo sebebonile ukuthi hayi leyi into leyi into yelizwe. Into esonke siyikhulule sisonke. Ana noma usekampion alijola lithokozekisekile. Ozivele kathe singalo sele kubo 10,000. But liye lafika ku-8,000. Ngenjongo yokuthi thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kathi uma ngikhuluma njalo namhlanje. Ku-6,000 and below. Lokho lisehla. Lokuyani ukwebalekela ukuthi i-black market ibe yiyo ezije bayenama-rate. Kanti zonke umuntu ofuna idola usehamba ku-auction system ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vela sizwe lirecover kangako idola. Iyahlala vele kunjalo kungani kuzemvuthu.
Konoko kukhona siyakwamukela. Usebantu lawo vele bafuna ukulwisana lenjongo kaHulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezano PF. Ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate ikhandidateni kwathesi lapha kubukhansela ngozwane kubu-MP ozwane upresident nawo. Yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawo angama-52 or so days aseleyo before u-23 August. Otherwise akula ukhankasa okukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-dollar 90 angikwazi ukuthi bayaveza amandi ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani uthelemfi. Ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-dollar 90 seliku-6,000 utitsha ngumpolisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipay yakhe kayisukanga ku-$10. Thina into esiyisolayo kayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola liku-value mani kumbe bani. Into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga. Kathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi, engumlimi kumbe engasomlimi, usengumyanga. Isizathu yokuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars, ngemali yama-RTGS. Uthenga uchinda, uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars. But yena uhulumende nxa efuna ama-services, ama services usibhadalisa ngama-US dollars. Uthengisa ifuel nge-US dollars umnangapha. Kodwa yena xa esithi thina sihoshe abasebenzisa ikhuluzeni ifuel yakhona, usiholisa ngama-RTGS.
Nxa kunjalo-ke, bakhankasa njani? Njalo abantu bayavotelwa njani ngabantu?
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu, kubone hlabela nje. Ngehlabeli ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenza emnangakho you continue to abuse ama-state resources akhesi bebesechipinki ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi besechipinki ephinga kungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besechipinki abantu bechibana kutana abantu belizwe lonke babesechipinki esebona ngani ukuthi abantu abamthandaka kabana bafuna ukugada amabhasi nje ngoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokho akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonke akukhankaseki bayakhankasa nekuthini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 kathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela utitsha uthela akumvoteli yine kona $10 utshela ibutho ukuthi akumvoteli umkalo engelanathukela engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini kona lapho
lina lifuna ukuthi liwatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngikuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu ngasonto yapho ikuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo kube yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akula lutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga. Songena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abezindaba abeRoiters babika ukuba kulabantu abanengi ababotshwe kwele France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa osakhulayo ngamapholisa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangamathumi amathathu balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapha kwele Melika izolo emadabukakusa. Amapholisa adinga umuntu owenze ihlazo leli. Ibandla elikhulu eliphikisayo kwele Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo. Bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. Kubika abezindaba abeReuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Zingana masiko
wenziwe mandla
lo baba mkhulu babe lobola
usenziwe mandla
lo koko bethu
namasiko yelamda soka lo mnumzana thandazani Ndebele incwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo baba kunjani?
Siyabonga Dubele Ntamba.
Hayi siphile kahle singazi wena. Siyabona kulezi nsuku amajaha ungazani akula muntu obatshengisa indlela yokuphila. Kudala siyawazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele. Akusitshele ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala la.
Umfana wayekhuliswa ngamadoda. Umfana wayekhuliswa ngobaba. Kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana. Singakafiki nje kuthini abafana bayakusithi isimo kulezi nsuku. Ake sibhekeni kukhona yini okhulisa umfana. Singayibamba lapho sizobakwazi ukuthi mase sifinyelele kuthini abafana isimo abakiso kambe bayazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga. Lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho. Ngesilungu lokho abathi they are not present. Amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana and amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa. Osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana womfana.
Ye baya ngapho baba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene. Amadoda aphumile emakhaya ethi umsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo. Abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajikwalala ahambe njengayondle leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ekhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sekusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi. So isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana.
Kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela?
Esimeni esesifana naleso wona Mvamthembu sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani. Njengama-community leaders ma ngabe sikhuluma emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayi-leaders enkamabhutha ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko nenzizokulekulea ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eza kanye ekhaya ngonyaka kube sekuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kangakanani. So ebengikuhlosa mina ukuthi mhlawumbe akube khona ama-community leaders abafana nezinduna osebhokombisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi yenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu.
Ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Thandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwele South Africa. UNdebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonga kakhulu
okwamanje
sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Kuba injabulo uhlanga njenge ngihlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu ulalaba abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulami lingaze labi ebuhlungwini benyama libe selimlibala. Namhlanje ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe. Sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcina nakhona, sibale kuLuka 12 verse 31. Siyiphinde njalo, ifundeka kanje, kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi. Kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni, bayekhetha engapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulumi ezombangazwe, ngikhuluma ezelizwi lenkosi ukuthi yebo, imbuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonga ukuba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda oluphezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhliziyweni zabo. Asithi labo esihlezi khona sibakhulekele bonke labo abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana siyizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezithiyeneyo. Lapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hathi ukuthi bazikhukhumeze bona, hathi ukuthi bona bahlale kuhle bodwa, hathi ukuthi bancindezele abanye abantu, hathi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, uweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayakutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuxilibezelana, awulakusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. uJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni kakilikithi linqotshwe ngama-wickets ayithoba munamunye ngelesi langa namdla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhateka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele-India ekupheleni komnyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Ikamu lezimbabwe sekumele inqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe azakuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele ngemva kwempumelelo yanamhlanje etshiye abalandeli bomdlalo kakhilikithi bethi thibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo, umqeqeshi weqembu lezimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu lezimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Sidlale kuhle kulo mncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu lesiLanka. Singakaze sinqotshwe okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi. Akukho buhlungu kakhulu ukunqotshwa lokhu ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Houghton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abesaphutheka kodwa abasaze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana nakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo njalo okuqakathekileyo ikuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongiyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe, uMahesh Dikshan utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobunengi enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umncintiswano onje kulezibukeli eziningi kangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto yenze kuba singethuki ngisho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nanzi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlelaka Premier Soccer League. Iqembu leIslanders linqobele iCapes United nge-2-1 emdlalweni obesenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngele Dynamos ngaseBata. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourne Bullets nge-2-1 eGibbs Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqe leZimbabwe Warriors nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lo mcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42-21-10.5 kanye le-7.5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphuthela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds. Ubeqala ukuthola lomklomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga. For the first time angikaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantini khona lapho.
Uthobekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we 21 kilometers eseqenjini le Black Rhinos Athletic Club. Uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Yebo lo mqanzo emnengi sesijayele ukuthi ngathi sijima. Last time yayingaqanzi kangako sasisehlela kodwa na ngithamile lembe yangani isigaba umqanzo hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we 21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds. Uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco besigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungela mali, yikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we 21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu, kwathi uLamek Rasha yena uphuthe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. UElizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphuthe umango umnyango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco, ungqongqoshe we-Econet uKhizito Makuni uveze ukuba baziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingadla ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka elithumi lanhlanu eyedlulayo kulaba lihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa, kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende kunhlelo zokukhulisa ezokubukisa i-tourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe kusengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lo kusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKhapsa wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sizo sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma, ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekileyo, kungabantu abasimayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, it togetherness, the humanity as a people.
Precious moments are built through love, diversity plays the part in our society. Without the other there's no life. Without the other there's no life. Without the other there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo, abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video wami liyawathola, ikhona ivideo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo obothi iTunes, yonke indawo obothi StroKid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi_official, ku-Twitter ngumamozi_official njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time, we are on the other side now. Hey. Love, peace, joy and happiness is all we need. Please, set us free. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Lo ke umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu singaqibili. Uhlelo lwamhlanje othi sibone ekade silazo. ibandeleza nupevliti ukubeka kase mkakazo uketo uza kutwa lonyaga. Kutwa ibanda le Citizens for Coalition for Change liti elibusa alifafaza manga ilizwe lonke usenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa umthembo uthemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriyezwe.